Mangwana na akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwana na anhasi uri musi wemuvhuro zvicha 11, 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu reInternational Human Rights Day paine hurukuro pamusoro penyaya yekukura hundi pamwe nekuburiswa kwevanhu kuenda kune dzimwe nyika kana kuti human trafficking. Bato rinopikisa reMDCT roshoropodza danho rehurumende rekuchengeta mabharani mukuru wenyika vatobaiwa mudede pabasa kunyanga hazvo makore avo ekuenda pamudyandigere akapfuura.
Vamudede has been over the years a complicit to the ZANU-PF government that is suppressed vanhu vedu kuti vanyatsovhota mushe. Saka vamudede vanofanira kuenda.
Nyaya dzeuori dzoshoropodzwa kuZimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisana neuori pasi rose reInternational Anti-Corruption Day.
Izuva rakakosha rekurwisa uori pasi rose, nyanyei tichiona munyika yedu yeZimbabwe kuti chimwe chinovhiringa budiriro munyika inyaya yeuori.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT rinoshoropodza danho rehurumende rekuchengeta mabharani mukuru wenyika vatobaiwa mudede pabasa kunyange hazvo makore avo ekuenda pamudyandigere akakwana. Sachigaro weMDCT mudunhu reNorth America vaDeni Moyo vanoti kwemakore akawanda vana veZimbabwe vanga vachichema nemabatirwo emabasa navamudede zvokuti vanokatya mazwa kuti sei hurumende iri kuda kuramba yakavabatirira. Bepanhau reHerald rinoti gurukota idzvaro zvemabasa nevashandi amai Petronella Kagonye vakaudza dare reparamende svondo rapera kuti kunyanga hazvo vamudede vasvika makore ekuenda pamudyandigere hapana kwavari kuenda sezvo hurumende ichiri kuda unyanzvi hwavo. Asi vamwe vanoti hapana unyanzvi hunoshamisira hunganzi huri kuchengeterwa vamudede pachitariswa kukanganisa kwavanonzi vaiita basa zvikuru mukuwaniswa kwezvitupa nemagwaro ekuberekwa. Vamwe vanoti sebato vakafadzwa zvikuru nekusiya basa kwevaivesa chigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vachiti vana veZimbabwe vaichemawo zvikuru nemafambisirwo ainzi aitwa basa neZEC iri pasi paamai Makarau. Pari zvino vamudede vane makore 43 ekuberekwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Takabvira kare tichirwa kuti choda chinjo pavanhu vanochengeta nyaya dzeregistration evanhu vedu. And vamudede has been over the years a complicit to the ZANU-PF government that is suppressed vanhu vedu kuti vanyatsovhota mushe. Saka vamudede vanofanira kuenda.
Tinoona kuti amai Makarau vanga vachipomerwawo nyaya dzekusabata zvakanaka sarudzo vakasiya basa. Munofunga here kuti hurumende ine zvikonzero zvekuchengeta vamudede?
Hurumende inofanira kuchengetedza zvidiwo zvevanhu. Kana vanhu vadi vamakarau ngavaende because havasi kutedzera zvidiwo zvevanhu. It is the same process navamudede. Vamudede is registered general. Vakatadza vakavhotesa vanhu vakafa kuti vapinde muregister. Saka tiri kuti vamudede vanofanira kuenda because iyi reform yatiri kutaura ireform yekuti munhu wese asingabvumirane nevanhu veZimbabwe kuti vawane rusununguko rwekuchuza maleaders avanoda hawafanire kunge vachitungamira.
Asika va moyo hurumende iri kuti vamudede munhu anogona basa zvisinei kuti vakura saka vava chengeta pabasa. Imi hamudiwo here kuchengeta vanhu vane experience iyo?
Experience zvano hatidi because it's a 37 experience of the same disenfranchisement of our people. Vamudede is an opportunity dai anga chida kuti vanhu veZimbabwe ba kwanise kumira vachichengetedza vachimirira hurumende yavanoda, but vamudere vakashudza kuti ivo vamiri nezano. Saka kwatiri hationi anything that vamudere would have brought to the table in the present circumstances.
Vanga vari sachigaro weMDCT mudunhu reNorth America vaDan Moyo vari parunare kuLeicester kuEngland neStudio 7. Zimbabwe nezuro yakabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu reInternational Human Rights Day. Masangano anorwira kodzero dzevanhu achikurudzira hurumende kuti iremekedze kodzero dzevanhu. Mumashoko aro ekucherechedza zuva iri, bato rinopikisa reMDC inotungamirwa naWolfman Ncube rakati zuva iri rinocherechedzwa pachirangarirwa vanhu vakaparara munguva yegukura hundi, vakaparadzirwa misha nemurambatsvina, kutorwa kweminda nemhirizhonga kubva muna 2000, mhirizhonga mune zvematongerwo enyika, kushungurudzwa kwevanhu nenzira dzakasiyana-siyana nezvimwe zvakawanda zvinotyora kodzero dzevanhu. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anotiwo ari kukurudzira hurumende kuti irwise nyaya yekufambiswa kwevanhu zviri kunze kwemutemo kana kuti human trafficking. Dingindira regore rino rakanga rakanangana nekucherechedza vanorwira kodzero dzevanhu pasi rose kana kuti recognizing the work of human rights defenders worldwide who act to end discrimination. Ngatinzwe hurukuro yatakaita nemukuru weZim Rights Voke Machisa pamusoro pezuva iri.
Chekutanga ndechekuti tinonzwa kuti sonongukei diki diki nokuti vamugabe vanga vachinyanya kumbunyikidza kodzero dzevanhu vakabuda. Asi tinotishushikanei bichana nokuti mabvisirwo akaitwa vamugabe anga asiri maringe neconstitution yedu. Asizve tinowanikwa tichiti taifara nokuti paitungamira masoja kuti vamugabe vabve, tanga tichirwira yatingati isusu common enemy muZimbabwe. Saka tinoshuvira kuti vamunangagwa sezvo vave kutonga vave panyanga vazive kuti mhuri yeZimbabwe inoziva kuti ZANU-PF yakambunyikidza kodzero dzevanhu zvakakura sei munyika, tichitangira kuna nagukura hundi tichiindirira mberi kusvika kunana 1997, 1999, 2000, kusvika 2008. Ivo vamunangagwa vanoziva kuti ishuviro yemhuri yeZimbabwe kuti tisangovharire pasi nyaya yegukura hundi. Tasvika panguva yekuti ivo vamunangagwa vachitaridza pachena kuti vanoshuvira kuti mhuri yeZimbabwe isungune zvikuru kumahuman rights. Kana tichitarisa nyaya yekuti maelections anofanira kupinda pane mitemo yakaringana inoita kuti kodzero dzevanhu dzisambunyikidzwe, uye maelections aitiwe ari free, ari fair, agonzi izvi ndo zvabuda musarudzo zvakanaka. Saka maelectoral reforms anotaurwa pachirungu ayaya akaitwa zvinoita kuti vamunangagwa vawanikwe vakachena nehurumende yavo. Uyezve inini chandinoshuvira ndechekuti pasave neeriri violence inoitika patinenge takwinda kumaelections, masoja edu adzokere kumabarake.
Totarisawo kuti muZimbabwe mune commission inorwira kodzero dzevanhu, muri kuona iri kupiwa here mukana wekusenza zvakanaka tichitarisawo iro zuva rehuman rights kana rekodzero dzevanhu?
Inini ndinoda kutenda kuti tine commission kanyatsozvipindira kuti irwire kodzero dzevanhu. Hongu vanosangana nezvininga mupinyu zvakawanda, asi regai ndipupire inisa okay Machisa ndichiti Zimbabwe Human Rights Commission so far yatishandira zvinotidakadza zvinotifadza zvikuru kana chitarisa panguva inenge ichiitwa sarudzo panguva inenge ichiatingati maby elections pachirungu aya aiitwa ayaya vainyatsotaura vachitonongora kuti idzi kodzero hadzibvumirwe iko zvino vari kushuvira kuti vave nemutemo wakazara usingasanganisiri kuti pavanenge vachiita basa ravo mapurisa apindire vari kuda kuzama kuzvipatsanura kubva kumapurisa ende ichocho chirongwa chekuti kana vakuita basa ravo vasazowanike vachiita sekuti vanopingwa ndare nemapurisa saka kuti iwaro chiga chakaiswa ichocho icho muconstitution kana kuti muex tadziswa chanyatsomeka shuwa kuti Zimbabwe Human Rights Commission inoshanda isingapiringanidzwi nemapurisa saka inini pakupendera kwavari kuita zuva rekodzero dzevanhu pasi rose ishuviro yedu yekuti zvido zvezimbabwe human rights commission zvizadzikiswe vanyatsoshanda vachinzi vari independent pasina munhu anovanzvenzvera
vanga vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu rezimu rights voke machisa vari parunare nestudio 7 vari muHarare sangano reUnited Nations Development Program rinoti gore roga roga mari inosvika trilioni imwe chete yemadhora inoshandiswa mukubhadhara choko muhomwe uye imwe ingangosvika $2.6 trillion inobiwa pagore kuburikidza neuori mupasi rose izvi zvakabuda pakucherechedzwa kwezuva rekurwisana neuori pasi rose reInternational Anti-Corruption Day nemusi wemugovera muzimbabwe nyaya dzeuori inyaya dziri kutemesa musoro kana mutungamiri wenyika mutsva vaemarson munangagwa avo vakazivisa kuti vacharwisana neuori zvikuru mapazi ehurumende pamwe nemamwe mapoka anoshanda nevanhu ndedzimwe nzvimbo dzinonzi dzinoberekerwa uori huchizokura huchitandira nemamwe mapoka ose mukuzeya nezvezuva iri tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano rehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhewa mavhinga
izuva rakakosha rekurwisa uori pasi rose nyanyei tichiona munyika yedu yezimbabwe kuti chimwe chinovhiringa budiriro munyika inyaya yeuori nekuti mari ingadei ichienda kuhurumende kuti ibate mabasa akasiyana-siyana angava kuzvipatara kutenga mishonga kubhadhara vashandi kana kuti kunyaya dzezvedzidzo mari iyoyo haizopindi muhomwe yehurumende inopinda muhomwe dzevamwe ndochekutanga chepiri tinoona kuti panenge pachiitika uori basa rehurumende harifambi zvakanaka kureva kuti veruzhinji havakwanisi kubatsirwa zvakanaka ngatitore menzaniso kana kuti kungazi kuzvitupa kana kunovanotora maresidensi ekutyaira motokari nenyaya yeuori zvinenge zvikwava kutungamidzwa vanokwanisa kubhadhara choko muhomwe vaya vanenge vakazvimirira vakamira pachokwadi vanenge vakukanganiswa mashandiro avo saka idambudziko guru rinofanira kupedzwa asi chokwadi ndechekuti pane basa nekuti nyaya iyoyi isiri mbishi kunyanya muzimbabwe tinoona kuti dzimwe nguva vanenge vachifanira kurwisa nyaya dzeuori vari muhurumende havazoiti basa iroro nemazvo vanenge vava kutsvaka kuti kuda hama neshamwari dzinenge dzichiiswa kurutivi saka nyaya yeuori haizobatwi nemazvo kwazvo kwazvo
mungatarisira kuti muzimbabwe zvingatora nguva yakadii kuti zvinge zvichigadziriswa zvinhu izvozvo
kana tichitarisa muzimbabwe nyaya yeuori haifaniri kunetsa kana kutora nguva yakareba kuti igadziriswe asi dambudziko nderekuti kana utungamiri kumusorosoro muhurumende husati hwazvipira kuti zvachose chose vanoda kupedza uori hazviperi zvinotora makore nemakore kana vakangoti kana vachiti nyaya yeuori inofanira kubata munhu mumwe chete kana vaviri inoramba ichingoenda inenge ichinyuka ichinyenga sechirwere chegomarara inenge ichida kuti kana ichinge yakunzi yakutambwa nyaya iyo yekubisa uori munhu wese zvake zvisinei nekuti ane chinhanho chipi muupenyu kana muhurumende kana mune zvematongerwo enyika anenge achifanira kunzi kana achinge atyora mutemo
kana achinge apinda mune zveuori ngasangane nemutema kumatare ezimhosva. Saka zvinoreva kuti seZimbabwe kune kuda kuti kusimbiswe matare ezimhosva, mitemo isimbiswe yozadziswa nemazvo pasina kuti ava ndeve musangano kana kuti ava ndeve chii.
Totarisawo pasi rose uori unenge huri kungowanikwawo mupasi rose, chii chiri kukonzera kuti husakwanisa kunge huchirwiswa?
Pane zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti pasagonekwe kurwisa uori nemazvo, asi chimwe chikonzero chiripo ndechekuti uori unenge huchisanganisira unenge huchibatawo vakuru vakuru vanenge vari ivo vanenge vari kumatare kugadza mitemo kana matare ezimhosva kana vakuru vakuru kune zvematongerwo enyika. Kana pachinge padaro vanenge vasakwanisa zvinonyokaurayi zvirume havachade kuti vaite nemazvo basa rinobata ivo. Zvakarewo nyaya yeuori inogona kunge ichisanganisira vanhu vari munyika dzakasiyana, makambani epamusorosoro. Tinoziva kuti muAfrica makambani kana achiuya vachitsvaga zvekuti zvicherwo kana zvipi vanouyawo netivi reuori. Ndozvinoita kuti zvinese kupedza uori hwachona. Zvakarewo kana tichitarisa munyika dzedu dzekuchamhembe kweAfrica kunyanya, hadzina mapazi akazvimiririra anopedza uori akasimba. Matare ezimhosva zinyekenyeke, vanogadzira mitemo zinyekenyeke, mapurisa achowo vamwe vacho vanenge vari muuori. Saka idambudziko kuti tipedze uori kana pasina anenge akamira chaizvo chaizvo kuti zvipere.
Vanga vari Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDhewa Mavhinga vari parunhare muno muWashington DC neStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichange zve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Apo Zimbabwe iri kuramba ichiona tsaona dzemumigwagwa dzichiuraya vanhu vakawanda, vanoona nezvemafambisiro edzimotokari asina njodzi veTraffic Safety Council vanoti tsaona zhinji dziri kutora upenyu hwevanhu dziri kukonzerwa nekukanganisa kwevatyairi kana kusaremekedzwa kwemitemo yepamigwagwa. Vanotaura vakamirira boka iri vatatenda chinoda, vanoti vatyairi vazhinji vanofunga kuti kufambisa motokari ndizvo chete zvinodikanwa pamugwagwa, vachikanganwa kuti zviripo zvizhinji zvinofanira kuteedzerwa motokari isati yafamba. Vachinoda vanotizve pane vamwe vanokurudzira vatyairi kuti vamhanyise dzimotokari kana mabhazi, izvo zvinoisa upenyu hwevanhu vakawanda vanoshandisa mumigwagwa munjodzi. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naTanonoka Hwande weStudio 7 navachinoda.
Very unfortunate, no what was not. Ndoi ingadai yakapreventa yakadai driver wacho namapassenger acho nevakaronga vacho vaita zvavo. Zvicharamba zvichiitika as long as vanhu vasingabvumi kuti tsaona dzemumugwagwa dziri kukonzerwa nehuman mistake kana kuti driver mistake. Iya yanga driver mistake. Maturusi navanhu mumotokari hazvitendegwi nomutemo. Vanhu vacho vanonzwa ichikurudzira vo driver kuti driver aifanira kunge achiwedzera saka ndoo mamistake atoti mukaona isusu seTraffic Safety Council Zimbabwe tinoita tsvakurudza kuti chii chaita kuti chikonzere tsaona. Tinoona human error ichikontribhuta to 94%.
Vanhu vari kuperera mumigwagwa, zvoitwa sei kuti zvinhu zvipindurwe izvi?
Hazvigoni kuchinja kana vanhu vasati vachinja atiiti yavo yekutyaira vasina maraisensi, yekuvhetemesa mota kunge zvimbwa mupengo, yekusava neunhu hwokutaivwa ngatisiyei road dzedu dzakafanana. Road dzedu dzinhi dzadziri naro, inofanira kutoadjust isu savanhu. kwete kuti hori ya adjusti pakiri isusu alanzo fana kwa adjusta ndo zoka za kakondi paya. That was a very preventable crash here and we are so very sorry about loss of life ya gaitika ni wakakuwala wanusika kuma 50 but tinongura mbali kiti wanu ngala teriri vazive kuti tisu tiri kukonzera taona mugwagwa.
Tiri kungoona zvinhu zvichiramba zvichiitika, nyangwe iri human error, nyangwe iri nyaya yekuti motikari ndo isina kunaka. Tiri kungoona zvichiramba zvichiitika, hazvipi mutsauko kuvanhu vanofirwa nehama. Saka munhu watingapa mhosva apa chaizvo ndiani?
Munhu isizi kuti traffic safety council watinopa mhosva mutyairi wemotikari nemhaka yekuti tari kudefensive driving kana makaita imwe kana vose vakaita defensive driving vateereri vari kuteerera. Mutyairi anotanga kuona kuti motikari yangu ndizvo here zvinoita kuti ipambe, load yangu yandinayo ndizvo here. Asiwo maibvisa kudai nekwenhavo kana paine munhu akamanikidza mutyairi uyu kuti afambe aine vanhu vakawanda kutaro, vanhu ivava vaine equipment yavo yemalaria. Administration yet that particular trip is supposed to tell us kuti chakamboitika. Tofara SE vakataura voga kuti naini marori taona maitiro atinoita kuti marori atakure equipment kwete vanhu. Mutemo ndivakuudzai zvakare hatisangani zvakidhiesemende navanhu masurusi magedho navanhu. Mutemo haudi izvozvo steps tikasataura chokwadi tinopera tose. Hatizivi kuti vakavawirirana kuti kudii uye taona yakazoitika vatarwa ne 300 meters vasvike kwavaifanira kuenda.
Tichitarisa nyaya dzematsaona zvinhu munyika pane tsauko here, zviri kuita nani here sokuona kwenyu?
Sokuona kwangu mwana wamai zvinhu hazvi kuita nani. Vanhu havahwi. Bhaibheri rinoti vanhu vangu vanoparara nokuda kwekushayiwa zivo. Vamwe vari kuparara nokuda kwekuramba zivo. Tine mota doko idzi dzinofamba navanhu vane vachifarisa. Mumwe anofarisa zvokuda kutosona manga. Vanhu kana vafarisa yavanoti pachirungu euphoria, kwenu kangana kuziva kuti motikari haifaniri kuva expression of joy or sadness kana emotion. So vanhu vedu vari kudrive under emotional instability, yekufarira bhavhadhi ravo, yekufarira magraduation avo, yekufarira kuti tava nenew leaders. Vazhinji vakatofa musuya wakafarirwa leadership uya. Savanhu zvinofanira kupinda yatinoti culture of road safety. We want feeding road users, vanhu vanofunga kuti PPE zviri kutanga nguva iyi zvosvika nguva iyi ari kudrive ndiyani. As long as vanhu vachifunga kuti road safety ndeyetrafiki kanzo ndeyemapurisa yevid, vanhu vanenge vakatorasika nekuti road safety ndeyemunhu wese.
Vanga vari mutauriri weSafety Council of Zimbabwe vatatenda chinoda vari parunare muHarare naTanono Kawande weStudio 7. Iye zvino tokupai kambo makamarada kubva kuna Sulumani Chimbetu.
Oh, tikai wabichoko kati
Kambo makamarada kubva kuna Suleiman Chimbetu nechikwata Orchestra Dendera Kings kachibva kuno ku Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera rikaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu reInternational Human Rights Day paine hurukuro pamusoro penyaya dzegukura hundi pamwe nekuburiswa kwevanhu kuenda kune dzimwe nyika zviri kunze kwemutemo kana kuti human trafficking. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti nyaya dzeuori ndo dziri kudzosera Zimbabwe kumashure. Izvi zvinobuda pazuva rekurwisana neuori pasi rose reInternational Anti-Corruption Day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndoti musaenda kure tisangane zvakare na 2 p.m. nezvimwe zvirongwa ndokusiyamina ndutungamiri Nkomo.